maruwa ambochengetedza basa rake ati kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vashanyi vezpc kariba 3-0 munational sports stadium nasi masikati mutsigiri wedynamos vatedius bhunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita dimbare
atinoda kufara ende izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu enge ane nguva asingadzizadza nenyama nhasi anoizvi
asi basa ramaruva richiri patambo akasatora mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neblack rhinos iyo airayiridza mwaka wapera vatungamiri vechikwata chedhimbare vapa maruva kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo black rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva achinzvenga kutaura nezve dynamos murayiridzi weblack rhinos so chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa
vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira dai vamaramba vakadaro nguva pfupi inotevera tinenge takwagoshta mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiselebrate
nyaya ndehighlanders kana kuti bhoso iyo yadzokera pamusoro petafura yepremier soccer league mushure mekurova vavatidzani vavo veblue chips 1-0 bhoso iyo yaive yatorerwa utungamiri nengezi platinum stars svondo rapera yave nemapoints makumi maviri point imwe chete pamusoro pefc platinum iyo yarova green fuel 1-0 mugibo manika diamonds yarambawo kusaririrawo mushure mekushanya nekunoreva hwange 1-0 kucolliery ndokupinda pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nemapfumbamwe ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati